muZimbabwe wese anekanyika yake huzi patriotic Zimbabwe anofanira kuti anozvino zvino nyika iri mugwara kwaro rekugadzirika kweupfumi. Ipe process hazvibva zvanaka one day yekuti tingafunga kuti rating yabvashika patofunga kuti inosvika. Aiwa, zvinhu zvinofanira kuita over some time, maybe over 18 months, maybe 24 months, maprocess achidiscover either market kuti aiwa mari yenyu yanyotanga pamusoro ngaidziki kana kuti ngaikwiri depending kuti production yedu yemaexports yakamira sei.
Mubvunzo wekupedzisira vamwe vanogona kuti kavamuponda zvinenge zvakamboedzwa navagono asi hazvina kubudirira ko zvinozoshanda sei apa.
Aiwa, ipapo ngatisamikisi vamanguzha navagono kana kuti vamutuli navagono. Aiwa, tatisiyanei time iya yavagono muchaziva paya paita yataiti running printing press kuprinda mari kungoti chese chashota mari takutonoprinda ndo chakati Zimbabwe tinari parare. Mari haiprindwe that way. Mari inofanira kuprindwa according to productivity iri muekonomy. That is why you find even bond note harina kucollapsa zvekumhanya. Mukatarisa bond note iroro pariro rakatosimba. Mukatarisa kuti over the last 2-3 years bond note has been there. But harina kubva razodonha zvese zvekumhanya even papararo market. Zvinoratidza kuti yanga iri linked to production iri munyika. Mari inoparara. Mifashion yakaitika hyperinflation paya pokungoti hurumende yakutaura kuti hapana kana production iri kusvika munyika handiti asi inomboramba uchiprinta mari